International News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi kuri musi wechitatu Gumiguru 7 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu 7915, zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevanomwe nechirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozane Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vanogadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation. Mapurisa emubhuruwayo anopisa misha yevamwe vanhu vakagara patsva mune rimwe purazi riri kuNyamandlovu, achiti vanhu ava vakagara munzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutatsurana nevari kuda kuzoitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibheti ravo rekutanga nhasi manheru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 hwakanga hwasvika pazviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe negumi nevashanu kana kuti 7915, zvichitevera kubatwa kwevanhu gumi nevanomwe nechirwere ichi uye kufa kwemunhu mumwe chete nezuro wakare. Vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vanhu vagara vari munyika, mumwe chete akabva kuSouth Africa uye mumwe wacho akabvawo kuBotswana. Vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava mazana maviri nemakumi maviri nevapfumbamwe, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvitanhatu nemazana mana nemakumi mana kana kuti 6440, zvichitevera kupora kwevanhu gumi nevatanhatu nezuro wakare. John Hopkins University inoti vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamirioni makumi matatu nematanhatu nezviuru zana nemakumi maviri nezvitatu kana kuti 36,123,000. Vafa nechirwere ichi vadarika mirioni imwe chete nezviuru makumi mashanu nezvishanu 1,055,000. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi, avo vadarika mamirioni manomwe nezviuru mazana manomwe nemakumi maviri nezvitanhatu 7,726,000. Vafa nechirwere ichi vadarika zviuru mazana maviri negumi nezvishanu kana kuti 215,000. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika gumi vagadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation, zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzeparamende kubva kuMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatora mhiko dzekuve nhengo dzeNational Assembly ndiMuzvare Kupe, Yvonne Musarurwa, Lindani Moyo, January Sauke, munochinzwa memory Sivandalazwi na Sipomo Kone vatora miko mudare Senate ndi amai Dorothy Morinjovu vapugen Kalipani amai Tamani Moyo amai Gertrude Moyo vapine Udenga Chief Njovu Nomalanga Kumalo na Teti Chisoro Chengwe vachitaura mushure mekutora miko muzvare kupe vati vauya kuparamende kuti vazoshandira nyika.
Nasi ndinofara kuti ndauya kuparamend because tauya kuti tiuye kuzoshandira mhuri yeZimbabwe kuti mhuri yeZimbabwe iwane mabasa, iwane chikafu, iwane mvura yakachena, iwane zvipatara nezvikoro kuita kuti vana vakwanise kuti vaende kuzvikoro. Basa reparamend nderokuti vanhu vauye kuzoshandira vanhu, saka tauya kuti tiuye kuzoshandira vanhu kuitira kuti vanhu vawane bundutso munyika yavo.
Mutauri wamuzvare Kupe vapogen avo vatora mhiko kudare Senate vati vachashanda zvakasimba kuti veruzhinji vaone musiyano pakati pavo nenhengo dzakadzingwa mudare.
Vanhu varofanira kushanda zvikuru kuti vanhu kumusha ikoko vaone maresults nemaadvantages nemadividends ekuti pane manew members of parliament kubva kuMPPT. Saka pafanira kuita difference. Saka we are feeling that way and we accept that responsibility.
Senator Denga vati chiitiko chanhasi chagadzirika zvakange zvakanganisika mubato ravo patavabvunza kuti vanonzwa sei nevamwe vanhu vanoti vapinda muparamende nenzira isina kunaka. Vadenga vati ivo pachavo vanokodzera kuva mudare iri nekuti vakashanda zvakasimba musarudzo dza2018.
Aiwa vangadaro zvavo asi mavhoti avari kutaura nezvavo imbira ndiri provincial chairman kumasiti ndini ndanga ndiri the chief campaigner for the party kumasiti. Saka mavhoti akawanisa mumasiti notaridza kuti pane contribution yangu sachairman weprovince.
Zvichakadai mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Shatwayo vashora zvaitika nhasi vachiti havazvicherechedzi.
Tisu vana vaZimbabwe hatisi kuzocherechedza kana kuremekedza zvaitika izvi. Zvinhu izvi ndozvinofanira kutire tichizvimisa kuvana vaZimbabwe kuti zvara vachiitika nekuti vanhu ava vanhu vada kutitora sevanhu vasina basa vachizvira seneivo nemaofisiri enyika yaZimbabwe.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti kupinda kwaita muzvare Kupe National Assembly kwave kuita kuti vasarudzwe nebato rave kuve mutungamiri wemapato anopikisa muparamende kana kuti opposition leader of the house. Pane rinyore kuperwa kuti MDCT inogona kugara pasi nezanu PF poitwa mushandira pamwe senzira yekugadzirisa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Kunyange hazvo tisina kunzwa divi ramuzvare Kupe panyaya yemushandira pamwe uri kutaurwa uyu, sachigaro veMDCT vaMorgan Komichi vakaudza Studio 7 svondo rapera kuti bato ravo rinoshuvira kuti upenyu hwemunhu wese huve nani muZimbabwe sezvakamboitika munguva yehurumende yemubatanidzwa zvichitevera chibvumirano chekushanda pamwe chete chakaitwa namushakabvu Morgan Tsvangirai, mushakabvu Robert Mugabe pamwe navaatsva Mutambara. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo vakafanira kubata chigaro chemutauri webato iri vaPatrick Chinamasa vange vasiri kubatika panharembozha yavo. Mune imwewo nyaya, mutauri weNational Assembly Advocate Jacob Mudenda avasiyisa kuti apo gore rave kupera pane nhengo dzedare ravo zana nemakumana nembiri dzisati dzanyorera kuti dzipiwe mari yekusimudza matunhu adzinomirira yeConstituency Development Fund. Mari yeCDF inopiwa kunhengo mazana maviri negumi dzinovhoterwa muNational Assembly. Uye Advocate Mudenda vati kunyange hazvo mari iyi iri shoma, imari inogona kubatsira pabudiriro yematunhu. Mubhajeti yegore rino constituency yega yega inofanirwa kuwana zviuru mazana maviri zvemadhora emuno yekuitisa mabasa ebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Mapurisa emuzuru wayo nezuro akapisa misha yevamwe vanhu vakagara patsva mune rimwe purazi riri kunyamanzovhu achiti vanhu ava vagere mupurazi iri zvisiri pamutemo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Takasvika Studio 7 papurazi reBadminton Farm kunyamandlovu nezuro masikati takaona dzimba dzine chitsama dzakavakwa nemapango neuswa dzichitsva mushure mekunge dzapiswa nemapurisa achishanda pamwe nehofisi yaDeputy Sheriff. asi vagari vakati havana kana kumbopiwa chiziviso zviri pamutemo chekuti vabve papurazi iri. Mumwe wevakapisirwa musha wavo, ambuya Sihle Hadebe, vakati vakatanga kugara papurazi iri muna 2011 vakati kave kechitatu vachipisirwa musha wavo, asi vakatsinza kuti havasi kuzobva mupurazi iri.
Hanzi takagarirei pano nzvimbo yaisi yedu, asi isu tinoziva kuti nzvimbo ndeyedu ndeyehurumende. Tinoda kuti tibvise nehurumende apa, haikwana mumwe munhu auye pano kutotibvisa isu. Iye ndiye anotibvisa pano, kana ane mubhobho wake ngauye atiuraye isu tiri pano, ativi pano.
Mumwe mugari amailindi weSanda avo takawana vari mushishire kurongedza midziyo yavo vachiendesa pamusha peimwe hama yavo, vakati vakatanga kugara mupurazi iri muna 2013 uye hakuna kumwe kwavangaende kunze kwekunge hurumende yavatsvagira kwekugara.
Dauya mapurisa makuseni azotsisa musha wangu, so handina ndayo kugara. Ndokugara kumusasa ndainza kufaya kuti ndigare ndirare navavana vangu. Ndogara panapa kupera kuze kurume kuti mbe vasisanga.
Mumwe mugari vaFanuel Dube vakati vakazowana musha wavo wave kutsva mushure mekunge wapiswa ivo vasipo.
Vasvika vapisa imba yangu nempasha dzangu, ndandine trousers ndine 700 rands. Zvandirwadza.
Vadhuve vakarwa hondo yerusununguko vari pasi pemauto eZipra vakati zvinovashamisa kuti vave kutadza kuwana ivhu ravakarwira.
Iwa wandering kuti munhu uyu ari kupisira vanhu nzvimbo, kuti ari kuklema kuti lendi iyi ndeyake, akaipiwa nani lendi yacho iyoyo? Because lendi ndeyegovernment. Purazi rakakura but hapana development ari kuita munomu. It's more than 5,000 hectares, munhu one. Hakuna even one thing tiriuiona. Bush all over. Wondering what was happening.
Prazere Badminton iro rinonzi nderava Luxiziva riri makiromita makumi matatu kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero eguta reBulawayo. Asi mhuri dzinopfuura mazana mana dzinogara muprazi iri dzinoti dzakagariswa muprazi iri naishe mabhena vanoveishe wenzvimbo iyi, dzichiramba kuti prazi iri nderava Siziva sezvo rakatorwa nehurumende muna 2001. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi raishe mabhena kana vova Ziva sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha. Mugore ra 2015 dare repamusoro rakapa mutongo usina kupikiswa wekuti vagari ava vabve mupurazi iri, asi vagari vakazokwira kudare gore rakapera vachiti vaive vasina kuwana magwaro enyaya yakakwidzwa kudare muna 2015. Sachigaro weBadminton Villagers Association vaIsaac Dakamela ava vakapisirwawo musha wavo nezuro vakati nyaya yekugara kwavo mupurazi iri yave nenguva ichinetsa.
End of last year rabva tawana tsamba isibva kudis office kuti purazi iri lange rakagazetwa na 2001. Up to now the gazette is still there, asi they still pursue the issue kuti nzvimbo iyi ndeyavo, asi magovernment papers havana.
Rimwe remagweta ari kumirira vagari veBadminton Farm vaBruce Masamvu vati vachakwidza chikumbiro chechimbi chimbi kudare repamusoro chekumisa kuparadzwa kwemisha yevagari.
Kana zvichiwanza kubuda pachena kuti pane marights evanhu anenge ari affected, unokwanisa kumhanya kudare neyatotiyo agent application kuti kuti nyaya ikwanise kuwikwa ipapo. Takamirira mamwe maapplications aya ari pending.
Mukuru wemapurisa ePumala Police Station uko kwakamhangarwa nyaya iyi uyo angozvidomanidza rekuti vaSiziva vati havabvumidzwe kutaura nevatapi venhau.
I'm sorry, I can't comment on that. Apparently it was not the police who sent down statements. The sheriff of the court sent down the demonstration.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota redunhu reMatabeleland North vaRichard Moyo sezvo nhare mbozha yavo yange isingabatike. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica vaMike Pence vari kutatsurana Nasi Manheru nevari kuda kuzoita mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party Senator Kamala Harris mudibheti ravo rekutanga Nasi Manheru. Gakava pakati pavaPence naamai Harris riri kuuya panguva iyo mutungamiri weAmerica pamwe nevamwe vavanoshanda navo kuWhite House vabatwa nechirwere cheCOVID-19. Imwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Chipo Dendere, vanoti gakava pakati pavaviri ava rakatarisirwa nevazhinji kuti riburitse gwara reAmerica panyaya dzezveupfumi, nyaya dzerusarura ganda pamwe nechirwere checovid-19. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 aita hurukuro na Dr. Chipo Dendere kuti tinzwe maonero avo.
Kana ni zvakatarisira
Tichaona nyaya iyi isataurwa here. Tichaona kuti ivo mutungamiri wenyika vemuno vaDonald Trump vakanziwo vakabata zvirwere izvi.
Ivo pamwe chete ne18 vanoshanda navo vakabata COVID paive nekusarudzwa kwemajustice. Saka nekuti COVID yavamumba tisingati COVID yavamumba maivo vaTrump kana pia.
Nyanzvi nyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Chipo Dendere vachitaura vari parunhare vari kuMassachusetts naMarvelous Musanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. India iri kuvaka zvechimbi-chimbi migwagwa yayo pamiganhu neChina zvichitevera kunetsana kwemauto enyika mbiri idzi uko kwakatanga muna Chivabvu uye kuri kuramba kuchienderera mberi. Migwagwa iri kuvakwa neIndia iri kubatanidza mizinda yemauto uye ichaita kuti zviite nyore kutumira mauto nezvombo kudunhu reRadakh mumakomo eHimalaya. Apo sarudzo dzemuAmerica dzava pedyo kuitwa. Zvimwe zvizvarwa zvenyika izvi. Zvakatotanga kare kuvhota zvichishandisa posho uye vanhu vakawanda vari kutarisirwa kuvhota chero nguva kusvika musi wa3 Mbudzi. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaJoe Biden vari kutsvaga rutsigiro mudunhu rakakosha reFlorida ukowo mutungamiri wenyika vaDonald Trump avo vachiri kubatikana nechirwere cheCOVID-19 vari kuvimbisa kuti vachange votsvaga rutsigiro munguva pfupi iri kutevera. Zimbabwe yakamirisa nezuro kuti yave kubvumisa zvizvarwa zvayo kubuda munyika zvichitevera kuvhara kwakanga kwaitwa nyika muna kurume nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Izvi zvakaziviswa paTwitter nemunyori mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana vachiti chisungo ichi chakaitwa nedare remakorokota. nyika zhinji dzave kubvumidza vanobva kune dzimwe nyika kana vaine magwara anoratidza kuti vakavhenekwa chirwere cheCOVID-19. Vakawanikwa vasina vakavhenekwa chirwere cheCOVID-19 vakawanikwa vasina chirwere ichi kuchitiwo dzimwe nyika dzinoti pamusoro pegwaro iri mushanyi anofanirwa kuvhenekwa zvakare munyika idzodzo. Sachigaro vekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vanoti hurumende yatora danho iri nekuda kwekuderera kwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi uyewo kuti ipe mukana kuvanhu vangadai vakanga vakavharirwa munyika nekuda kwemutemo. Vanoti hurumende yatora danho iri nekuda kwekuderera kwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi uyewo kuti ipe mukana kuvanhu vangadai vakavharirwa munyika nekuda kwemutemo wairambidza kufamba-famba kwevanhu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandembiri weStudio 7 navaparadza.
Chaunofanira kuziva ndechekuti iye zvinezvi tava nemasvondo maviri here kana matatu tisati tawana kuti pane ashaya afa. Iye zvinezvi tine vanhu 228 vakashaya, ndochete vakashaya pari zvino, ende vakararama pachirwere ichi i 6000 something, ende vakabatwa nechirwere ichi 7000 something. Saka iye zvino dzatinoti muchirungu active cases i 1300. Saka hurumende pari zvino iri kuongorora kuti ione kuti zvakakodzera here kuti vanhu vedu vachifamba. Saka vakabvumira, vai varobvumirwa kuti vaende. Chaunofanira kuziva futi ndechekuti tine zvizvarwa zveZimbabwe zvakanga zviri kune dzimwe nyika zvakanga zvadzoka kuno kumusha. Saka izvo vakuda kudzokera kwavakanga vari ikoko kuti vanotanga mabasa avo, nokuti ikoko makambanisi akanga avharwa. Saka hurumende iri kuti vanhu vakadaro nevamwe vari kuda kunoita mabhizimisi vari kuda kuenda, hamunokwanisa kuenda henyu kana muchibvumidzwa kunyika dzamunenge muri itodzo.
Vakawanda vari kuchema nekusavhurwa kwebhodha reBeit Bridge kuti vange vachikwanisawo kuenda vachiita mabhinda uko nemabhizimusi muSouth Africa. Zvii zvamungataurawo sekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika?
Panyaya yekuti vanhu vayambuke nepabridge reBeit Bridge, pari zvino panofanira kunge pane chibvumirano nenyika yeSouth Africa kuti tavhura isu nyika yedu. Saka zvizvarwa zveZimbabwe huya henyu vanokwanisa kuuya. Asi pari zvino izvozvo hazvisati zvaitika. Saka Zimbabwe haikwanisi kuti ivhure bhodha kana South Africa isati yabvuma kuti bhodha racho ngarivhurwe. Saka chibvumirano chinofanira kutoitwa pakati penyika yeSouth Africa neZimbabwe, ndokuti isusu vanhu vedu kunyanya-nyanya madzimai anoda kunotenga nokutengesa nevamwewo vanoda kushanya kuenda kuSouth Africa vane hama dzavo vanoda kuita sei, zvese izvozvo zvichaitika kana mabvumirana senyika South Africa neZimbabwe zvabvumirana.
Asi takanzwa South Africa ichiti yavhura migano yayo, sei Zimbabwe isina kubva yangotorawo danho iroro?
Chaunofanira kuziva ndechekuti vanhu vakawanda vakapinza chirwere checorona muno munyika vaibva kuSouth Africa, vaibva kuBotswana. Saka isusu tega muno mumafigures edu akanga ari mashoma. Saka ivavo vakabva kuri avo ndo vakanga vane chirwere ende vaibva kuSouth Africa nevaibva kune dzimwe nyika dzakanga dzaane chirwere ichi. Ende iye zvino chirwere ichi kuSouth Africa hasichapera, ende vanhu vakawanda vakashaya kubva kuSouth Africa vakafa nenyaya yechirwere ichi. Saka isu hatina mhanyi nekuti South Africa yavhura. Aiwa kwete, isu tinoona zvatiriwo muno munyika nekuti tiri nyika ka, hatisi province yeSouth Africa ka. Saka tinoitawo zvedu zvinoita kuti nyika yedu itifambire zvakanaka.
Asi pane tarisiro here Honorable Paradza yekuti hurumende ivhure migano iyoyi nekukasika?
Hurumende inotovhura mabhodha ayo kana dzimwe nyika dzakatitenderedza dzisati dzati dzaakuvhurawo, ndokuti tivhure mabhodha. Kana pasina izvozvo chibvumirano ichocho, hurumende haikwanisi kuti ivhure mabhodha, nokuti vanhu vedu vanenge vachienda kupi? Nokuti vanenge vachirambidzwa kunyika idzodzi. Chaunofanira kuziva futi ndechekuti tine vanhu vedu vakawanda vakabviswa South Africa, vakabviswa Botswana vachizodzokera kunyika dzenyu, vakauya tikavachengeta muno vakawanda izvozvi, ende vamwe vanga vari mabhodha jamba. Saka hazvikwanisiki kuti isu pachedu tega tivhure mabhodha dzimwe nyika dzakatitenderera dzisina kuvhura mabhodha. Totofanira kuita chibvumirano sesadiki, ndozvazvinofamba zvichiita.
Ava vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vachitaura vari parunhare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. vanasikana vakawanda vari kuroorwa vasati vabvazera zvichikonzerwa nekuoma kweupenyu. Senzira yekuderedza dambudziko iri, vanoita zvemitambo werugby kumanikaland vavaikukurudzira vanasikana kuti vapinde mumutambo uyu muzvikoro. Izvo zvave kupa kuti vakawanda vavo vakwanise kupedza chikoro. Lloyd Amoyo anotipa nyaya inotevera.
Achigara weManikaland Rugby Board vaJosiah Borerwe vanoti sangano ravo riri kuda kunyatsoshandidzana nezvikoro kuvandudza mutambo uyu, uyo vanoti unobatsira vanasikana kuti vasaite misikanzwa inozovapinza muna taisire vamo.
SeManikaland Rugby Board tiri kuda kuendesa rugby kuma primary schools nekuma secondary schools. Nekuti isu SeManikaland Rugby Board takaona kuti mazuva anaya sport haichangotambirwi kuti vana vangomanye chete. Yakugadzira mabasa kuti vana vashande. Kupromota tourism yakuita kuti vana vaite maambassadors, iri kuita kuti vana vabve kumadrugs nekukasika kuroorwa, iri kuita futi zvekare kuti vana vasaite zvirwere nekuti vaite engaged. Saka tinokumbira zvikuru sepazi nenash watitaurire maparameters.
Vaborerwe vanoti Manikaland Rugby Board iri kushanda nezvikoro zvinosanganisira Sahumani Secondary School iri kunyanga, Mutare Girls High, Dangamvura Secondary nezvimwe zvakawanda. Sangano Replan International gore rapera uwandu hwevanasikana vari kuroorwa muZimbabwe vari kuroorwa vari pasi pemakore 15 vakawedzera gore rapera, uye imwe ongororo yakaitwa neZimbabwe Multiple Indicator Cluster Survey inotiwo madzimai anodarika zvikamu 32 kubva muzana kana kuti 32% akatiwo ainge aroorwa asati asvika makore 17. Sangano reSave the Children rinotiwo pasi rose riri kutarisira kuti vanasikana vanodarika zviuru mazana mashanu vacharodzwa gore rino nekuda kwenhamo yaunzwa nechirwere cheCovid-19. Asi kumanikaland mutambo werugby wave kushandiswa kudzivirira dambudziko iri. Mumwe murayiridzi wemutambo uyu muzvare Lin Bandi vanoti vari kuona mutambo uyu uchibatsira kwazvo vanasikana.
Kutamba nevano vekusahumani vakatanga kuona kuti zvinhu zvacho zvakaoma. I was part of the team yakaenda kuma National Youth Games muna 2018. Takaenda neabout 7 girls dzatakabva nadzo kuno kusahumani. Even kwana Harare chaivo vakarohwa nehana vachiona vana ivavo vachitamba, ende from there vakanga vakutoenda kunotamba kudheri bhodzi kwese.
Tinancove uyu ane makore 10 mumwe vanasikana vanotamba mutambo werugby kwamutare achitambira zvakare chikwata chenyika anoti kubva paakatanga kutamba mutambo uyu achiri kuchikoro mugore ra2018 haana kuzombocheuka shure, uye wamusimudzira upenyu hwake.
Rugby unoona zvinhu zvakawanda and unoprevent futi zvinhu zvakawanda. Unoprevent like my early marriages, unomaprevent like my taking my drugs kuma streets, unozviprevent izvozvo. Then unoona experiment because rugby game is smart, unovhura brain because game rekuti munhu ungakwanisa kuchivhura brain dzako.
Sahumani yakatanga kuenda kumakundano epamusoro eDeribury Schools Rugby Festival muna 2017, uye vanasikana vakawanda muchikwata ichi vakasarudzwa kuti vamirire nyika. Mutambo weragby kuvanasikana munyika uchiri kusimukira zvishoma nezvishoma, sezvo kumashure wainge uchingonzi ndewe vanakomana chete, uye uchitambwa muzvikoro zvepamusoro zvemumaguta chete. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Amoyo.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri weMDCT muzvare Tokozani Kupe nevamwe vavo vanodarika 10 vanogadzwa senhengo dzeparamende dzisingavhoterwe kana kuti proportional representation. Mapurisa emubruwayo anopisa misha yevanhu vakagara patsva mune rimwe purazi rekunyamandovhu achiti vanhu ava vakagara munzvimbo iyi zvisiri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.voashona.com. Ini ndiri Rachel Tondiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.